maziwa ayo ndo zvagara zvinoitika kuzani piyo zvekuti kana munhu akaona muonero wakasiyana neurikudiwa nevanenge vachitonga anotsvagirwa mhosva anoprosekutwa achikomerwa mhosva nani basa resi hazvina zvazvinoshanda because zvazviri kureva ndezvekuti judiciary captured zvinongoreva kuti even mapurisa chaiyo entire mapurisa ari kushandiswa as a political opponent yekurwisa vamwe vanhu vasingadi zvekuda vangu saka zvazviri kureva ndezvekungoti nyika iri mumaoko evanhu vasirivo
ko sei muchidaro
nyika inofanira kuva one in democracy mukoma blessing nyika inofanira kuva ivanhu vanofanira kunge vakatambanuka kutaura zvinhu zvakavasunungukira pasina zvinopa kuti vanhu vanombunyikidzwa kana vachinge vataura maonero avo kwete kuti kana munhu achinge ataura maonero ake anenge akuterwa saka vanhu vachauya vodyara mari sei munyika kana nyika ichimbunyikidzwa kodzero dzevanhu ichimbunyikidzwa even constitution
ko imwe mhosva yavakapomerwa navaziyambi ziyambi gurukota rezvemitemo kuti vakaponda iyo vageza
vablessing geza ava havana kana chavakatadza nyaya yavo kana vanga vaine nyaya sezvavari kukrema aya haifanira kubuda nhasi nenyaya yekuti vati havadi 2030 nenyaya yekuti vadhinaunza vamunangagwa pamabasa avo avari kupomerwa saka wai zvauya navo nenyaya yekuti vageza vataura kuti havadi 2030 zvakadi kuuya lasti kana vanga vane mhosva zvakadi kuuya even 2023
asika vageza nevamwe vakaita semi muri kunzi hamusi kuteedzera zvakataurwa kane bato kuti gore rapera rakati bumbiro remutemo rinofanira kuvandudzwa kuti vamunangagwa vaenderere mberi vachitungamira kusvika 2030 vanhu vese vakazvitambira pamusangano wekupera kwegore
right magona ipapo mukoma blessing zvazviri kuita ndezvekuti hazvina kubva kumastructure eparty izvozvo zvekuti vamunangagwa vanofanira kuramba vachitonga zvakaitika mukoma blessing ndezvekuti machairman aya akangodedzwa ndokupiwa mari vakangodedzwa ndokupiwa mari mapiwa mari kudaro ndokuchinzi chiendai munotaura zvakati nezvakati nezvakati hazvina kubva kuvanhu saka mastructures eparty haasi kutombodziva nyaya idzodzo and vari very bitter nenyaya idzomukoma blessing saka nyaya dzekunzi resolution number 1 ine something to do nenyaya yekuti Emmerson Mnangagwa anofanira kuenda ku2030 haisi its not going to rise because zvinhu zvakaitwa even madistrict even madcc member havasi kuto vari kutichema vari kutoti owai zvinhu zvakadai zviri kuitika.